chirugare ruri mumao kwenyu ndichitarisa kumashure ndinoona nyasha kuti ndasvika pano isimba renyu ndinotenda mazuva ose upenyu ndinotenda rudo rwamunondiratidza ndichimuka ndichirara mune rudo mwari wangu ndinokutenda zvikuru ndinokutenda mwari ndinokutenda pamusoro peupenyu ndinokutenda pamusoro pemakore ndinokutenda haleluya mwari wangu ndinokutenda
yesu ndiwe wangu
ndinokutenda
pamusoro pezvose
ndinokutenda
hey. Handina kukodzera simakandira makatungamira nzira dzangu dzose kutanga kwegore kusvika nhasi handina kundikana pamberi penyu ndinokudzai mambo wedenga rose munoita zvishamiso mune upenyu ndinopembera nokuti ndiri wenyu glory kune zita renyu rinoyera
ndinokutenda
ndinokutendai mwari nokuvapa kune hama neshamwari dzinonditsigira mwari ndinokutenda nokuda kwavo